vaTrump avo vari kumirira bato remaRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vakapona nepaburi retsono apo vakapfurwa panzeve vari pakati pekutaura pamusangano wavo wekutsvaga rutsigiro nemumwe murume uyo akazopfurwawo nevanochengetedza vaTrump. VaTrump vanonzi vari nani zvavo, uye kupfurwa kwavo kwakashorwa nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kukwikwidzana navo webato remaDemocrats musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Vatungamiri venyika dzakawanda pasi rese kusanganisira Britain, India, Israel, Ukraine, Slovakia nedzimwe vasvora zvakaitika muAmerica nezuro izvi. Vana veZimbabwe vari kushoropodzawo zvakanyanya chiitiko ichi, zvikuru vachitarisira kuti America ndiyo imwe yenyika dzinotarisirwa nevakawanda kunge dziine runyararo. Mumwe mugari wemuHarare vaJerry Chizuza ndemumwe wevari kusvora kupfurwa kwavaTrump uku.
VaAmerica zvinhu zvakaitika zvakaipa chaizvezvo, asi zviri kuratidza kuti vaTrump havasi kudikanwa.
Mutauri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vati hazvina kunaka kushishidzira vanhu vanenge vachikwikwidza musarudzo.
Tarisira kuti masarudzo dziitwe pachena zvisina kusvitidzirana, zvisina kuda kuintimidheta vamwe. Zvataona zvichiitika kunyika yeAmerica, zvatakaona zvakare zvichinyanya kuitika muno muZimbabwe, zvakakonzera kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinge dziri sarudzo dzisina kubuda zvakanaka.
Mutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira vatiwo zvakaitika izvi zvinoratidza kuti utongi hwejekerere hwave kudzokera kumashure muAmerica. Mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti havatarisire kuti nyika dzinozviti ndidzo dzine utongi hwejekerere dzakaita seAmerica dziite zvemirizhonga panguva yesarudzo sezvakaitika nezuro izvi.
Zvakaitika kuAmerica sebato reZANUPF zvinotishungurudza, nekuti hatitarisiri kuti vanhu kana vakaukana kuti vatsvake vatungamiri vavanoda asiaaengorokusva pakuda kupfuurana mukati mekutsvaka chinzvimbo chokutonganyika.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti chiitiko chanezuro chichasvibisa sarudzo dzeAmerica.
United States semaparagons of democracy ndo vaiwanzoshandisa yatinoti iyo barometer kuti maelections akanaka anenge aitwa murunyararo akaitwa sei, but pane zvakaitika apa zvakutiratidza kuti mirizhonga yakutopindwa musarudzo dzavo, ende izvi zvakusvibisa sarudzo idzodzo dzisati dzaitwa.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati nyaya dzekupfurwa kwezvematongerwo enyika dzinogara dzichiitika muAmerica asi zvinhu zvisingakurudzirwe.
Vanouraya vanhu vezvematongerwo enyika, asi hatisi chinhu chatingatarisira kuti chinhu chinofanira kupembedzwa kana kuti chirambe chichiitika mungava muno medu kana kuti iko kuAmerica.
VaIgnatius Sadziwa vanongorora nyaya dzesarudzo vachitungamira sangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vati chidzidzo chikuru chinowana Zimbabwe panyaya iyi ndechekuti mapurisa nevemutemo vanochengetedza munhu wese, uyewo mutungamiri wenyika yevaJoe Biden vakasvora mirizhonga yakaitwa kuna vaTrump avo vachakwikwidzana navo vachiti izvi hazviitike muZimbabwe. Kurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vati Zimbabwe yakaita sarudzo dzisina kupfuurana seizvi zviri kuitika kuAmerica.
Zvisingatarisirwi pasi pano kuti kana paine nyaya dzakadai dzematongerwo enyika kuwanikwa paane violence. Takaita maelections edu akanaka, hapana mhirizhonga yakaitika, hapana akapfurwa, hapana akaurayiwa, sezvatinongokurudzira muno munyika pedu.
Kupfurwa kwavaTrump hachisi chiitiko chekutanga kuitika kumutungamiri wenyika kana kune vanoda kukwikwidza musarudzo wemutungamiri wenyika kuAmerica. VaJames Garfield vakaive mutungamiri wepiri kuurayiwa muna 1881. Muna 1901 vaWilliam McKinley vaive mutungamiri wenyika vakaurayiwa vachikwazisana nevanhu muBuffalo muNew York. VaJohn F. Kennedy vakaurayiwa muna 1963. VaRobert F. Kennedy vakaurayiwa muna 1968 kuCalifornia. Vamwe vakaedza kuurayiwa vanosanganisira vaRonald Reagan, vaGeorge C. Wallace avo vaitsvaga rutsigiro pamwe navaGeorge W. Bush. Vebazi reFBI vazivisa kuti murume ari makore makumi maviri ekuberekwa vaThomas Matthew Crooks anove mugari wekuBethel Park mudunhu rePennsylvania ndiwo munhu ane chekuita nekupfurwa kwavaTrump anonzi aive nhengo yebato rema Republicans. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.